Ine ndini jonga kande miri ndichiti eno imusore naudza nhasi chipiri gumi guru 13, 2015. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vachaongorora nyaya yekuti vechidiki vebato ravo vakaita mhirizhonga pakuvigwa kwemumiriri weNkulumane vatamusanwa mashangu. Vashandirwe vari kupikisa mutemo wemabasa kana kuti Labour Amendment Act vobatana neMCOS kukwikwidza mutongo uyu kumatare. Zimbabwe Investment Authority inoramba kuti vaAliko Dangote havachadi zvekuita mabhizimusi munyika. Muchirongwa cheLive Talk cheThe Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa mararamiro evechidiki kumaruva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa919 am, pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.